Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, tichitendawo kuti mave negoredzva rakanaka. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tandinokurudzira vanhu ndechekuti kana pane zvavanoziva zvisina kunaka zviri kuitika, endai kumapurisa vari pedyo. Kana zvanesa kune anticorruption, kune issues zvakasiyana siyana, kunyarara uchiziva kuti pane zvakaipa zviri kuitika, zvavangofanawo nokupara mhosva yacho.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti mapurisa ari kuzosunga vose vari kufungidzirwa kuti vakauraya mupurisa kubattlefields uko kunokorokozwa goridhe nemusi wemugovera.
Ichi territory yavanomaina muZimbabwe munomu ine yatingati mushurungu yegodfather, zibaba reko, kuti vese vanenge vachibhadhara chegumi kumunhu iyeye anovati ndiri kuprotektai.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kune zviwanikwa vari kupomera mhosva vamwe vakuru vakuru vemuhurumende yekurega vari kunzi mashurugwi vachiponda vanhu. Hurumende yowedzera mari dzezvipatara. Amai Mary Chiwenga vanonzi vave kurapwa navana chiremba vari kujeri rekuchikurubhi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti asunga vanhu vaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemumwe mupurisa, Constable Wanda Hokoyo, paGood Hope Mine kuBattlefields Kadoma nemusi wemugovera. Vanhu ava vanozivikanwa neremadunirirwa rekuti mashurugwi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe tikavabvunza nezvekuferefetwa kwenyaya iyi.
Events are going on. I cannot disclose now at what stage they are, but chandingataura chekuti mapurisa ndiyapidzi on the ground. They are leaving no stone unturned kuti vaone kuti vakazviita ndavanani and vachabatwa. That I can guarantee the nation kuti hakuna kwaunohwanda mutemo muZimbabwe. Zimbabwe inyika ine peace, inyika yakanaka yekuti vanotozviziva vakapara mhosva yayo kuti vakazviparira. I can assure the nation that vanhu ivava vachabatwa. It's a question of time, but mapurisa avari paground and pazvino pavanobatwa the nation will know. Hakuna kwaunohwanda muZimbabwe, hakwatotiza mutemo muZimbabwe. You can't hide from the law. So that I can assure you kuti our police are on the ground. They are busy investigating.
Vamwe vari kuchema chemawo kuti vamwe vezvematongerwo enyika vanogona kunge vaine zvikwata zviri kukorokozawo. Inyaya iri kuferefetwa herei?
Isusu tinotika kana panane umbowo dambudziko ratinosangana naro nderekuti vanhu vanotaura kuti ndo zviri kuitika, but tiri kuti as Zimbabwean citizens we have a collective responsibility tese takadaro kuona kuti nyika yedu ikasagara zvakanaka. Kana une zvaunoziva kuti ndo zviri kuitika, uyatitaurire kuti tipe humbo, titaure kuti zvakati zvakati ndo zviri kuitika, nyaya dzoferefetwa. Chandinoona ndechekuti vanhu musocial media tinotaura sei, vakafana nevanhu vakapara mhosva yoiyi vakauraya mupurisa, vanotozivikanwa vanhu ivavo. Ndotinogara muvanhu ka vanhu vakapara mhosva vanokwara vari 102 anga vakawanda and hazvitambotisi kuti hapana vanhu vanovaziva, hazvigoni. Panogona zvakato nevanhu, asi nenyaya yekuti vanhu havadi kutaura nekuti kana kuti mumwe musi vanovezvaitika kuna nhingi, mhosva imhosva, mangwana inoya kwako. Chandikudzira vanhu ndechekuti kana pane zvavanoziva zvisina kunaka zviri kuitika, endai kumapurisa vari pedyo. Kana zvanesa kune anticorruption, kune issues zvakasiyana siyana, kunyarara uchiziva kuti pane zvakaipa zviri kuitika, zvakufanawo nokupara moto yacho hatikwanise kuramba kana kubvuma kuti pane zvakadaro zviri kuitika asi tikaramba tichimbozvitaura mumasocial media tisingaunze umboone mazita nei kuti zviinivhestigetwe zvino hatina kwatinoenda senyika.
Gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzenyaya iyi tabatawo mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Mashurugu aya vane nguva yakatiribei vachiita mabasa iwawo. Tinorangarira kuna 2008 vakauraya vanhu vakati kuti kwaMarange pavakauya kumaDiamonds and then after that vakaita resurface kubhindura kwaKitsia Tota. But chikuru chinooneka pamashurugu ndechekuti vanhu vanodya nevanhu vakuru vezvematongerwo enyika. Saka vanozikanwa kuti ndivanani uye vanoshandira kupi, vatori nematerritories avo. And each territory yavanomaina muZimbabwe munomu ine yatingati muchirungu godfather, zibaba reko. Kuti vese vanenge vachibhadhara chegumi kumunhu iyeye anovato ndiri kuprotektai. Saka tinozwa kurwadziwa kuti upenyu hwemupurisa hwakasvikira pakurasika nekuda kwevanhu vakadaro. Vanhu vaifanira kunge vakasosungwa kudhara vari mumajeri kutaura kunoku, asi vanongoitwa catch and release.
Asi ndichitaura negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vari kuti ivo kana paine vanhu vanoziva ivo vamati mai enyuchi kana kuti magodfather vanofanira kuupa humbowo kumapurisa.
Kungotaurawo kwavari kuita vakazembe-kazembe. Vanhu vanozikanwa mamwe mazita acho atori mupublic domain. Saka isusu hatikwanisi kuzoita basa rehurumende. Hurumende inofanira kuti izvitsvage ivo nekuti idambudziko raakuafekta nyika yese. Uye pane vanhu vakawanda vatokuvara nekuda kwevanhu ivavo. Tinoziva Zimbabwe Republic Police neCID yedu vari vanhu vane unyanzvi hwakapetwa panyaya yekuongorora kuparwa kwemhosva uye nekusunga vanhu vanenge vari kutiza like zvavanoita maarmed robbers.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kwaMutare. Bazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro nezvekukwidzwa kwemari dzinoripwa pakurapwa muzvipatara zvehurumende kutanga nhasi. Vachinyora mugwaro ravakaburitsa nezuro, munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vakati bazi ravo rakanga rasvika padanho iri richitarisawo kushupika kuri kuita veruzhinji. Semuenzaniso, murwere wechikuru achaonekwa pachipatara cheparirenyatwa ave kufanira kubhadhara madhora mazana maviri, kuchitiwo mwana ane makore anodarika mashanu ave kubhadhara madhora zana. Dr. Mahomva vanoti vana vari pasi pemakore mashanu nevakwegura vari pamusoro pemakore anosvika makumi matanhatu nemashanu havabhadhariswe mari idzi. Varwere vachaenda kuzvipatara zvikuru zvemunyika vave kutarisirwa kubhadhara murwere anenge ndinodzokora zvakare pavarwere vanenge vachienda kuzvipatara vari kutarisirwa kuti vabhadhare mazana madhora zana nemakumi matanhatu, mwana ane makore ari pamusoro pemashanu achibhadhariswa madhora makumi masere. Zvipatara zvematunhu makuru zvave kubhadharisa madhora zana nemakumi maviri kumurwere wechikuru, mwana achibhadhara madhora makumi matanhatu, kuchitiwo zvipatara zvematunhu madiki kana kuti District General Hospitals murwere anenge obhadhariswa madhora makumi masere. Vakazvitakura vanobatsirwa vachiita zvekuvhiwa vanonzi vave kubhadhara madhora zviuru zviviri nemazana mashanu. Studio 7 yakundikana kuti ibate gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo, asi mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vaudza Studio 7 vaudza Jonga Kandeviri weStudio 7 kuti kukwidzwa kwemari dzemuzvipatara uku kuchaomesera vakawanda sezvo veruzhinji vasingakwanise kubhadhara.
Zvinotityise, zvinokatyamadza uye zvinosuwisa kuti hurumende iri kuziva kuti veruzhinji havasi kutambira kana kuhora mari inoita kuti vange vachikwanisa kubhadhara mari dziri kurehwa kuzvipatara. Kwouyawozve iye zvimwe izvi, tingati nebumbiro remutemo idzva ra-2013 iro rakatipa yatingati kodzero yeutano, right to health. Bumbiro iroro rinorevawo zvekare kuti ibasa rehurumende kuti vana vayo venyika vange vachiwana utano huri pamusoro-soro uye husingavadhurire zvakanyanyisa. Tiri kushamisikawo zvekare tichiona pamafizi matsva iwavo ari kurehwa nehurumende ari kutarisa zvinhu zvakaita sana cesarean section, mari dzinobhadharwana namai vaye vanenge vakazvitakura. Asi isusu tese tichiziva kuti kune mutemo zvekare wehurumende iwo unoti vana mai vakazvitakura, vana vari pamakore ari pasi pemashanu nevaya vari pamakore 75 zvichienda mberi havange vachitarisirwa kunge vachibhadhara kana vaenda kuzvipatara zvehurumende. Saka izvi zvinoreva kuti veruzhinji avo varombo vasina mamedical aid vachange vachisangana nenguva yakaoma zvikuru kuti vange vachikwanisa kubhadhara mari dzakadaro.
Asi varusike, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzehupfumi, hazvikodzero here kuti mitengo yezvinhu zvakaitawo sekuripira muzvipatara inge ichikwira? Tichiona kuti mitengo yezvinhu zvakawanda iri kungokwira.
Hapana chakaipa kuti mitengo ichikwira, asi mitengo kukwira kwayo inofanira kunge ichienderanawo kane mari dziri kubatwa nevanhu. Pari zvino izvi ndoda kukutsanangurirai kuti chiremba chaiye nemari yaari kutambira kana kuti mukoti, manesis nemari dzavari kutambira havatombokwanisa kubhadhara mafizi arehwa iwavo. Zvoreva kuti vanhu vacho vari kupa sevhisi vakaita sana mukoti vari kushanda muzvipatara izvozvo akava nedambudziko rekurwarirwa kana kurwara iye pache zvake haatombokwanisa kubhadhara mafizi iwavo.
Avo vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gweta ramai Mary Mubaiwa, mudzimai wemumwe mutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana naye, vanonzi vari kurapwa naana chiremba vekujeri rekuchikurubhi uko vakachengetedzwa vakamirira kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Gweta ravo vataona Nyamakura.
Vachirimo mujere pachatombofanana mboti paite kakumira mbijana tichimirira kuti mutongano tichiindoa kuti judgment ichapiwa ndechatichemena kuti next step ndechi. Kana achinge abuditswa namutongi kuhaikoti kureva kuti akuenda kumba vachatongerwa vari kumba, kana mutongi kuhaikoti achinge aramba kureva kuti pane panozotyaswa kuti takuenda kuti kubva ipapo.
Pane mashoko ekuti vanga vari kuti havasi kunzwa zvakanaka, vari kurapwa here vari muusungwa umu, zviri kufamba sei?
Ndizvozvo, vari kurapwa varimo muusungwa, asi semunhu anorwara kuvharirwa mujere kune effect yakuinako pamunhu, asi kurapwa vari kurapwa vana chiremba vavo vari kuedza kuti vange vari comfortable as possible.
Saka vari kurapwa navana chiremba vavo here kana kuti ivavo vanenge vachiunzwa nevekumajera?
Vanga vari kuonekwa nachiremba wekunonzi kuchikurudhi ikoko kuchipatara chepajerifa.
Muri kufara here nekurapwa kwavari kuita?
The best service ya inogona kuwana munhu ndiyo service yebunze, but kana munhu achinge apinda mutizarira pane compromise inge yakutofanira kuitwa munogamuchira zviripo zvacho. Asi best scenario yatiri kuda isusu ndiye kuti vabude vanga vachitonga vari kumba uye vachiona chiremba wavanoda panguva dzinodikanwa nachiremba, kwete zvekunge vakabatwa vari mutizarira.
Vataona Nyamakura ii Gweta ramai Mary Mubaiwa, mudzimai wemutungamiri wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana navo. VaNyamakura vanga vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda vashanyira mapako echinoi nhasi uye vakurudzira veZimparks kuti vape munhu ane ruzivo nezvenzvimbo iyi nguva dzose kuti ange achivabatsira pamari dzavanobhadhara dzemadhora 10 nemashanu dzekupinda munzvimbo iyi. Asi veZimparks vanoti vanenge vachida nyanzvi vanofanira kubhadhara imwe mari yakati wandei pamusoro pane yavanenge vapindisa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu vashoma vashanyira mapako aya nhasi zvichienzaniswa nenguva imwe chete gore rapera. Mapako echinhoi aya anozivikanwa nezita rekuti chirorodziva anonzi aishandiswa kukandwa vanhu vanenge vatadzira mambo Nyamakwere. Mambo Nyamakwere vanonzi vakazorwiswa vakakundwa namambo Chinhoi vane zita rakazotumidzwa guta rechinhoi. Mambo Chinhoi vaishandisa mapako echinhoi kuhwanda varwi vemandevere. Asi nhoroondo yakadai yanzi namuzvari munarisa Kapisa havaizive sezvo vasina kupiwa munhu anovatsanangurira kana kuti tour guide.
I think they should bring my guides like patrol kubva kumusoro. We don't even know kuti what's going on makes vaite yini zvei and we're just walking. It's more like tauya kuzoona mvura panapa of which we came to see makes.
Muzvari munalisa vanotiwo matombo avanotsika vachipinda nekubuda mumapako haachisina kusimba uye mamwe ava kutsvedza izvo zvinokonzera kuti vanhu vatyoke kana kuminyuka makumbo.
Vanhu vakutofamba vakapisa so vane mapush like mine vanotsvedza vakadonha. I think they should improve.
Mumwe mushanyi vashadrek muchemei vanoti kushaya munhu anovatsanangurira nezvenhoroondo yemapako zvinoita kuti vana vavanenge vauya navo vatadze kuziva nhoroondo yemapako kana vave kudzidza nezvechinhoi cares.
Matikuti patime inenge iri yemaholidays pakuya vanhu vakawanda zvakafanana nanigaya nevana vachiita sei handitya mwana rofa anoti adzokera kuchikoro akandobata bhuku rekuchikoroka zvinhu zvive zvaamo practical.
Asi mumwe mushandi weZimparks uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti Zimparks haingapinze basa munhu anoshanda paholidhe chete sezvo kuchiuya vanhu vashoma pane dzimwe nguva. Izvi zvapesana nezvataurwa nemukuru weZimparks muchinhoi muzvari Mandi Chemere ava vanoti matour guides aripo asi vanobhadharwa. Muzvari Chemere vanoti vachagadzirisa matombo ave kukuvadza vashanyi.
The metro guide, metro guide edu, they are always available. Munhu anorequest and they pay. They are not for free.
Patabvunza kuti tour guide anobhadharwa mari, muzvari Chemere vatsenga mukanwa. Vanhu vakuru vanga vachibhadhara madhora 10 nemashanu kupinda kunoona mapako ava vanenge vachida kufara vachigocha nyama nekunwa hwahwa nezvinwiwa vanga vachibhadhara madhora 100 emari yemunyika zvisinei kuti mabhondi here kana kuti eSwipe kana EcoCash. Kuona shumba dziri muaya vanhu vanobhadhara madhora 20 emunyika. Vana vane makore 6 kusvika pamakore 12 vanobhadhara chidimu chemari inobhadharwa nevanhu vakuru. Vashanyi vanobva kunze kwenyika vanobhadhara nemari yekuAmerica inoita madhora 10 kupinda mumapako, madhora 50 kufara vanhu vachigocha nyama nekunwa uye madhora 100 kupinda mumvura dzemapako kana kuti diving. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine Nunurai Jena.
Apo vakawanda vari kupembererera goredzva, vamwe vanhu vakawanda muManicaland vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo vakawirwa nematambudziko makukutu muna 2019 anosanganisira Cyclone Idai. Kuti tinzwe zvizere tabata mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipanya inotevera.
Zvichitevera mafashamo emvura nedutu mupengo aiitika kubva musi wa 15 kurume gore rino kudunhu rechimanimani uye chipinge. Marwadzo acho achiri kuwanikwa kune vakawanda vanosanganisira vagari veko vakasara vanoshanda vari kumaguta akasiyana siyana uye vemabhizinesi. Nzvimbo yechimanimani inowanikwa zvirimwa zvakasiyana siyana kunyanya michero yakaita semabanana, makotapeya, maepu, nzimbe, nzungu dzerudzi rwemakadhemia, madhumbe, mango, maranjisi nezvimwe. Kuparadzwa kwakaitwa migwagwa nemazambuko kwakapa kuti nzvimbo iyi isasvikike zvakare. Zvirimwa izvi zvakaparadzwawo zvikapa kuti mitengo yazvo ikwire zvakanyanya. Vanorarama nekurima izvi zvirimwa nemichero vakatamba nhamo. Vairaramawo nekuzvitengesa vakabata chekumeso sezvo mai vakanga vatsva kumusana mwana achitsva dumbu. VaRuben Gwarinya mumwe wevanotengesa zvirimwa zvaibva kuchimanimani nekuchipinge vari muguta reMutare.
Saka izvozvi zvatisina nekuda kwekuti zvakakukurwa nemvura, vanhu vacho hakusina vaikuti supply. Saka zvakati afekta zvakanyanya.
Mumwe mukuru wemabhizinesi kusangano reConfederation of Zimbabwe Industries CZI vaHenry Nemaire vachitaura nerimwe bepa nhau vakati mafashamo ecyclone dai akapa kuti mamwe makambani akaita seAllied Timbers inoita zvemapuranga irasikirwe nemari inosvika miriyoni imwe chete nechidimbu. Vane Maire vanoti mamwe makambani ekuno kumanikaland anosanganisira Tanganda T akarasikirwawo nemari dzine huwandu hwakasiyana siyana zvichitevera kuparadzwa kwakaitwa minda nemasango emiti. Meya wekuta reMutare vaBlessing Tandi vachitaura neStudio 7 vanoti cyclone dai yakapawo matambudziko akaita sekuti vamwe vanhu vakatiza ikoko vazare muguta kuno kwaMutare. Izvi vanoti zvave kuwedzera matambudziko anosanganisira nyaya dzechifambi nekupararira kwezvirwere zvepabonde.
Vana vedu munomu vamwe vanorarama nekutengesa muiri wavo vanga vakushandisa nzvimbo idzodzo zvakare, uye tanga takuita challenge zvakanyanyisa seguta. Even the rate yezvimwe zvirwere zvekupomerana zvimwe zvakadaro for the month dzacho idzodzo dzakatevera zvakanga zviri kukwira, but parisino zvinhu zvinenge zvakuedza kugadzirika gadzirika.
Meya Tandi vanotiwo kuwanikwa kwemangoda kwachiyadzwa kwakapatarisiro yekuti pamwe vangawanewo mari yekusimudzira guta asi hapana chavakawana.
Hongu vanhu vanouya vachigara muno vachienda kwaMutare, but isusu seguta kutinyatsobate chatinoti chiri apa ichi chatakawana kuburikidza nemadiamonds hatina. Even kuwanika kana park chaiye kuti vanhu vagare mabenji zvavo atinotaura kuti inonzi Diamond Park kana kuti yekwachiyadzwa iripo ine maMutare muno, hatina chinhu chakafana naizvozvo.
Amai Alice Dube vanoita basa rekutengesa muguta reMutare uye vanobva kuchimanimani.
Zvipfuyo vanhu hana nzara, havana vari kuapa chikafu, dzimba dzavo dzakaparara, zvipfuyo zvavo zvakaparara. Sukuru ari kushaya mari yekuti vape vana vavo vaende kumasukuru, ngokuti mavaibatsirikana ndimo macho zvinhu zvacho zvizhinji zvakaperwa dii kuparara. Chiyadzwa nhu akadhirikirwa mwazhinji wakafa, asi havana vanhu vari kuvabatsira kufa kwakaita nhu mahosipitari acho haana mishonga.
VaDavid Panganai mutauriri weMDC kudunhu reManicaland.
Tine dambudziko haro rekuti hurumende yedu inopoliticisa masituations akadaro, madisasters akadaro, pakuti kana vakanga vaona rubatsiro vanosarudza kutanga vatsvaga kuti vavangape vanoraramira kubato ravo ndevapi. Tine dambudziko rekuwanikwa kwakaitwa madiamonds. Taifunga kuti nyika yedu ichasimukira kuburikidza naizvozvo, asi hakuna zvikoro, hakuna migwagwa yakanaka, hakuna zvipatara.
Mumwe mudzidzi paAfrica University Nelson Mhlanga vanotarisira kuti hurumende ibatsire vagari ava kuburikidza nekuvatamisa nechimbi chimbi.
Dai hurumende ikakwanisa kupindira nekukasika kana kuti ibvumirewo masangano akazvimirira semaNGOs kuti apindire akwanise kupa vanhu zvekudya nekuvapawo pekugara pakanaka nekuwaniswa kwemvura yakachena.
Mumiriri wechimanimani East Mparamende vari nhengo yeZanu PF vaJoshua Sako vanoti vane mufaro mukuru zvichitevera rubatsiro rwakawana kubva kuhurumende rwekugadziriswa kwemimwe migwagwa pamwe nemazambuko akanga aparadzwa nemvura.
Takawana support yakawanda from government as well as my non-government organizations and Zimbabweans at large. Maroads mazhinji akagadzirwa, mabridges avhurika, saka pa transport infrastructure, road infrastructure mufaro kudzai kuti at least chimanimani yakufambika. Tinewo nzvimbo dzisadzafambika zvadzo kubva makopa kuenda kwamutsvangwa, kopa to vimba as well as muchadziya tukurwa isimba. Asi ndoda kuzivisa kuti nemufaro zvesemiriri wechimanimani east kuti akakumbira hurumende kuti vabva vatisira tara kubva panonzi pajopa. Kuenda pakopa. That's the main link in all link Chimani Mani Rusitu Valley to Chipinge.
Munyori mukuru mubatore Zanu PF anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reManicaland vakandisaruchera vakaudza Studio 7 Svondorino kuti hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti isimudzire magariro evanhu uye munyaya dzezveupfumi mugore ra2020. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuAmerica nhasi akanda hutsi hunokatyidza kune vanhu vemuIraq vari kuratidzira pamuzinda weAmerica munyika iyi. Vanhu ava vakatanga kuratidzira pamuzinda uyu nezuro, uye mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vayambira Iran kuti kana paine chaitika pamuzinda uyu ichazorangwa zvakaomarara nekuti ndo iri kutsigira vari kuratidzira. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi Jonga Kandemiri weStudio 7 ambata sachigaro weZimbabwe Global Forum vaSox Chikowero, avo vati chishuviro chavo gore rino ndechekuona Zimbabwe nenyika dzemuSadak dzichiremekedza kodzero dzevanhu.
Ndichiti makorokoto egoredza, isusu sesangano tingati semunhu wese anotarisira kuti goreidzva roga roga rinouya riine pundutso kana kuti rinouya nezvinhu zvakanaka. Saka sevanhu vanorwira zvikuru sei kodzero dzevanhu, kana kutingati isusu pachirongo mahuman rights, ndo zvatoratidzira kuti tichaona improvement ichaitika zvikuru sei munyika medu pamusoro pezvemahuman rights dzatingati kodzero dzevanhu, kusanganisira neSadak yese kuti vachataura nezvimwe chete. Zvichazoita izvo emaneti kuenda kuAfrica yese kuti vanhu vanzwisise kuti kana tichimbotaura nezvemahuman rights tinembenge tichitaura nezvenyu. Saka chatotarisira ndechekuti gore rimwe iri kutanga kwariri kuita nekwarinonopera, nyaya dzemahuman rights muZimbabwe dzinenge dzave address, nyaya dzemahuman rights muSadak dzinenge dzave address, nyaya dzemahuman rights muAfrica mese dzinenge dzave address.
Tinoona kuti imi muri sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa, muri kutaura nyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu. Takaona gore rapera vakawanda zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa zvichinyunyuta kuti zviri kutyorerwa kodzero. Matanho apa makatorawo sesangano.
Isu chatakaita iya inonzi pachirungu advocacy, kuenda kune vakabata matomu kana kuti hatingati maauthorities enyika, tichitanga neyatinoti Jericho yemunomu inonziyo Foreign Affairs Ministry, tichipedzisirawo takuenda kunana Home Affairs vachoni naiyo UNHCR, tichinotaura kuti honai zviri kuitika izvi hazvisi izvo zvinotarisirwa pakodzero dzevanhu. Zvimwewo seCape Town hazvisati zvava address. Example yatakaita isusu sekuno kuJohannesburg ndiyekuti muona kuti vanhu vakasungwa muJohannesburg vese vatinzi vaita trespass paUNHCR vese vakanoregedzwa. It was because yeintervention kwete yedu tega, asi kune mamwe masangano takabatana kwasarigwa kuCape Town kutine vanhu vachiri paMethodist Church. Asi tiri kuramba tichikurudzira kuti in whatever negotiations kana kuti madiscussions ari kuitwa kana kuti nhaurirano dziri kuitwa, ngavaise vachiziva kuti kodzero dzevanhu hadzisi kuchorwa.
Takatarisa gore ra2020, zvizvi hamungatarisirawo zvinganakira vanhu zvingabuda mugore iri?
Nyaya yenhaurirano mukati nemaZimbabweans, kutanga kuleadership yemuZimbabwe kuti ichave nyaya ichave positive, igove nyaya iri inclusive.
Avo vanga vari sachigaro weZimbabwe Global Forum vaSox Chikowero vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na 8 p.m. tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvavanoshuvira mugore rino ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vanoti mapurisa ari kuzosunga vose vari kufungidzirwa kuti vakauraya mupurisa kubattlefields kukadoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamkela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 1 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abanengi bakobulawo bathi balethemba lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha oka 2020 zizafezeka. Kulalokho bafisa ukukwenza kuzaphumelela.
Ngiyathaba kakhulu, lami ngingenile ku 2020 kodwa futhi njalo umnyaka lo ka 2020 ngikhangelela ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over.
Uhulumende ubikwa isithi uza kwengezelela uncedo lokudla lemali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama cash transfers kanye lamasaka erice awaphiwa ngele China.
Abantu babefuze banike $9 ngefirst batch, $9 ikhanda lomuntu. Ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala, wathi khona yena kumele banikwe ngebhoni. So banikwa abantu, babenikwa ama-100 something.
Uzulu upha imbono etshiyeneyo ngokuthi kuyini abafisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi labantu kobulawayo lithi lilethemba lokuthi izifiso zalo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka. Kukanti lalokho abafisa ukukwenza kuzaphumelela lanxa isimo somnotho elizweni singamanga kuhle. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxe labanye babo.
Lanxa bedonsa nzima abantu empilweni, abanye bathi ukukhala kusizi. Oqathele ukuphuma lamacebo okuphila phakathi obunzima bona lobo bebonga umdali ngesipho sempilo. Umnonzana Thekin Gulube ngudokotela uthi ugangalele ukusiza uZulu odubekayo lonyaka.
Yangiyokuthi ngikwanisa ukuthi ngiphakamise abanye abantu abangelinisiyo ukuba lezi zinto. Ukubhathi ukuthi ngibhadalele abantwana i-school fees abangakwanisa ukuthi yabazintandane abangakwanisa ukuthi bayenelise ukuthi babhadale i-school fees lokuthi baphakamise impilo zabo.
Iningi kalinaki ngodubo lemali lisebenza lisiya phambili njalo bathi abantu abakhangele okuhle abangakwenza ngempilo zabo. Unkosazana Francine Thomas ngomunye wabo.
Sihlale si-positive, yonke into esiyenzayo always look on the positive side of every situation and always be happy. I'm actually hoping that I'll finish my studies. I'm doing my studies as well.
Umnumzana Hudson Simbarashe ngumculi olodume kobulawayo yena ke ukhangalele impumelelo enkulu kulomnyaka.
Ngiyathaba kakhulu, lami ngingenile ku-2020 kodwa futhi njalo umnyaka lo ka-2020 ngikhangelela ukuthi kona hayi imusic yangithi izaqhela sibe ngama household names the world over. Apha mengisebenza esitudio 8 songs ade zimelele nje ukuthi kona sifike emaphethelweni ka-2019, but soon as I hear we see khona.
Kukhona abantu umnyaka opheleleyo ka-2019 wawungamubi kakhulu kubo ngoba kukhona okwabajabulisayo lenzuzo abayitholayo njalo.
Mina igama lami nguDingani Mpofu Nyandeni, insizwa yezinsizwa. Yes, 2019 ungihambele kahle kancane, ups and down, but what I'm glad of ngitholi award e-Rainbow Hotel as the best barista in Zimbabwe. Lokho nami kunjabulisile. But ku 2020 into engikhangelileyo ukuthi nami ngithole umuntu wami, ngibe nomfazi, ngibe ne-coffee shop yami, nami ngenze ibhizimusi, ngibe nesikolo sokuthi futhi ngifundise abantu kwenza ama-cappuccino, ama-latte, ama-design.
Unkosazana Beverly Mpofu ngumbalisi uthi iholo lakhe lincane kakhulu njalo yena lonyaka uyachiya umsebenzi ayedinga amadlelo aluhlaza.
Isifiso sami sika-2020 ngisokuthi ngichiye umsebenzi wobubalisi kwelakithi, ngibhalele kwamanye amazwe njengabo-South Africa, Namibia, ngidinga umsebenzi lapho kule mali engani ngcono khona, engani sathenga khona, kumbe ukuqala ibhizimusi lokuthengisa izinto zenalezi ezisetshenziswa ngabantu nsuku zonke ezinjengabosepa, mafutha.
Amaphupho okuphumelela khona kuningi labantu umnyaka omutsha ka-2020 esesiwungenile, kodwa amanye azahlala engamaphupho nje nxa isimo somnotho singaguqukanga saba nobubelo. Bathi akulankwali iyaqhondela enye, kunjalo lakuzulu weZimbabwe lo nalowo uyazibonela. Ngimele Studio 7 kututhi sethunqa, igama lomngezwa Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende ubikwa isithi uza kwengezelela uncedo lokudla lemali olutholwa ngabaswelayo olubalisa ama-cash transfers kanye lamasaka e-rice awaphiwa ngele China. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Paul Mavima ubikwa isithi ababethola amadola alitshumi kuphela sebezathola angamakhulu amabili lamatshumi amahlanu, $250, njalo imali le iza kwengezelelwa. Kubalwa leyo mnyaka odluleyo, okutsho ukuthi iza kuba backdated kusukela ngo-January 2019. Umnumzana Mavima uthi uhulumende usebeke eceleni imali eyibhiliyoni eyodwa yamadola kulolu hlelo. Uthi inani lezigaba izithola lolu ncedo liza kwengezelelwa lisuka kwezingu-23 lisiya kwezingu-33, kuthi lezo ezisalayo zithole usizo lwe-public assistance program. Uphinde wathi imuli zemaphandleni kanye lezedolobheni lakoBulawayo leHarare zizaqhubeka zithola isaka le-50 kg rice nyanga zonke lezo eziswelayo. Lokhu kwenzakala inhlanganiso ye-World Food Program isithi isengezelele uncedo elipha abalambayo ngoba inani labo likhuphuka. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxa lesakhamuzi seBinga unkosikazi Fepi Dube.
Ngamehla ami engakubonayo abantu babefuze banike $9 nge-first batch, $9 ikhanda lomuntu, ngabe ngu-4 times 9 ama-user. But ngenxa yokuthi uhulumende wayala wathi khona yena kumele banikwe nge-bond, so banikwa abantu babenikwa ama-100 something one muntu, but kibo ayizange ifike ingama-100, banikwa ama-$80 ikhanda ngamunye ngamunye. Then abantu bathi benikwe benjalo ezitolo manti, abezitolo labo bakweza amabhaketi omumbu lempuphu yahle yakhwela ngamhla lokho abantu benikwa imali. Irayisi yanikwa izinduna, izinduna zanikwa 100 bags induna ngayinye ngayinye.
Sesikhangela-ke okunye ukudla okwakuphiwa nguhulumende kwe-social welfare okwakuvele kuphiwa abantu.
Social welfare mina khonapho esinampande bagcine i-social welfare bebenika umumbu, but
bagcineka tethi ngo-October, November bazizanga lutho, December bazizanga lutho. Ukhuluma kunje sokathethi esililweni, akulalutho, abantu bayafa ngendlala. Uhulumende sesindwa abantu, okuthi kuthiwa khona abantu bayazuza akula. Njalo izimoto akula, inhlanyelo kathethi bebeletha inhlanyelo, abantu bayakhipha ama-$13 ukuthi azuze 10 kg. I-fertilizer $33 ukuthi uyiphiwe because of i-transport. Kwenziwa ukuhayi izimoto zabanikazi. Anti yabo, sesiqalise ngezililo, so kuyasiwa ngendlala.
Ngesililo, ukuhambe njani lapho?
Umntwana lwana wazalwe ngakhulumi, but ubesidla. Wenxa ekuhamba, ubehambe ngumuntu ogijimayo. Athi lapha yakhona ungavela umkhuze, uyayekela aphinde akhangele kwenye indawo. So izolo ubesele yedwa njengoba abazali kuyindlala. Bebehambe bayadinga ukudla ukuthi engxenye bayaphiwa. Ngokuyakhangelwa kokudla because kwaholiswe ebusuku, abantwana bebodwa ngekhaya bengabantwana bodwa, batshona bebhukutshe ezizibeni esezingamadaka. Wachone seitona kona panu mtu analuana. Mtu anosekuli ilole 15 years. Isi ziba sako nasia chona. Yenuka mbewa ya kwesini isi ziba. Esi ngasole siana. Esi ngachone.
Long nkosikazi Phebe Dube ohlala esinampande ePinga. Sixoxelaye ekhona le ePinga. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela izifiso zabantu labahlela ukukwenza ngalomnyaka esiwusungula namhlanje. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba inhloko kahulumende yakwele Guinea-Bissau, njalo waba umkhokheli webutho lalelo lizwe u-Army General Umaro Tshisoko Embalo unqobe ukukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngesonto ngesilinganiso sokwedlula amachumi amahlanu ekhulwini 54. Abasinde kungozi yokudubuka kwebhomba ebelithiwe ngamalwecatsha esigodlweni seSomalia iMogadishu, lapho kufe abantu abangamachumi athoba nembili lanye babikwa lokho besesibhedlela, njalo iningi labo selikhuluma ngokwabehlelayo. Ugatsha lwezomvikela kwele Melika soluthumele amanye amasosha angamakhulu ayisikhombisa lengxenye yalo i-750 ukuyangezelela lawo avele ekhona emhlubulweni we-Middle East ngemva kokuhlaselwa kwesigodlo someli weMelika kwele Iraq. Umongameli Donald Trump wethesayele Iran umlandu wokubangela ukuxokozela kokuhlaselwa kwesigodlo seMelika. Namuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sikhuluma lomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Broadford Community unkosazana Judith Isabel Dlamini. UChris Gande weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi bangene njani umnyaka omutsha.
Singene kahle.
Ye, bekwenzakalani?
Bekufanele senze idili, but then mina bengezwa kuhle, so ikho singazange science idili.
Ubungezwa kahle ukuthi ubulele phansi yini kumbe ubuzihlalele nje endlini?
Bengihleze endlini mphumulo.
Manje ubona njani umnyaka nalo esiwuqala lamhlanje ukuthi ungawumumetheni ngokubona kwakho ngomnyaka othembisayo yini?
Siyazama, lathi esikuzamayo kubona ukuthi singachova ezinye izinto kulomnyaka. Ngasingakwenzanga kuhle ngaleli ngomnyaka lophelileyo kulo mnyaka ozayo sibone ukuthi sizenze ophumelela kusiya phambili.
Yona inhlanganiso le oyimeleyo eyezizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha inkulu okunganani, ilabantu abaningi okunganani?
Hayi, ile more than 100.
Lonke lisedolobheni leBradford. Ungasitshela ukuthi lina njengezizalwane zeZimbabwe inhlanganiso yenu kuyini kahle kahle ekwenzayo?
Inhlanganiso le ngiyaziqhenya ngabantu abali bandla labo ibandla lonke siyancedisa lapha ngoba siyahlangana labantu ukuthi umuntu uyabe sebhujelwe abantu bayahlanganisa imali sincedise ukuthi silondoloze abantu ababebhubhelela umnyaka ophelile ngalesi sikhathi omunye umama wahambe ekhaya washona umntana kho lapha ulama-mental problems so sahlanganisa imali sabona ukuthi siyatshaya imali sancedisa abantu ekhaya so even lapha umnyaka wonke abantu bayashiywa siyashaya izimali sincedise kumbe umuntu engagula futhi siyashaya izimali ukuthi sikuthi sibambane sincedisane
liyake lihlangane yini njengenhlanganiso kumbe ngokokukhulumisana nje ebulenjini be-intanethi
no siyahlangana siyahlangana every Monday sibhukhile i-church yami e-life church sile venue iZimbabwean community group abahlangana khona so sile booked place every Monday siyahlangana sikhuluma ngento ezithiyeneyo
akusitshela ukuthi ukuze ube lilunga kuyini okufunakalayo ngaphandle kokuba isizalwane seZimbabwe
ikuthi ubuye kuphela akudingeki lutho ukuthi sinike igama lakho bese sikufaka khonapha egroupini siyakhuthaza nje bonke abantu ukuthi bebuye lapha ngoba enye into esesiyibone lapha ngasakhuluma abantu imichadi iyachitheka abantwana ngoba kunjena kunjenjena abanye bethu bayasebenza nge-New Year abantu babesebenza abantwana basala beyibo bodwa so sizama ukuthi sihlangane sikhuthazane ukuthi imiziqine nganxa abantu besilwa abantu behlanganise so asikho ukuthi igroupu le imeleli i-funeral kuphela kulezinye izinto esizenzayo lanxa abantu bechada abantwana sihamba siyelaya so kugoqela into ezehlukeneyo asikho ukuthi sikhangelele imfa kuphela
ikhona yini imali echayiwayo ngamalunga enhlanganiso
yes amalunga owakathesi sasithi nxa kulenkathazo sichaye ama-20 pound ogogo bechaya ama-10 or 5 pounds few months ago saqoqa even abanye ababevele eZimbabwe ukuthi bazama ukuthi bewabona ukuthi engxenye bengabona ilingwelo into esizama ukuthi siyenze ukuthi sibone ukuthi singabona ilingwelo ukuthi sincedise ngezibhedlela ekhaya so ngenye into le esiyikhangeleleyo ukuthi siyenze
Lo nkosazana Judith Isabel Dlamini umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Broadford Community ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseBilitane. Uzulu upha imbono etshiyeneyo phezu kokuba kuyini afisa ukukufeza ngomnyaka ka-2020 esithi ngoba waka-2019 ubunzima kakhulu. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu libonga uNkulunkulu ngokwanelisa ukugqiba umnyaka ka-2019 lanxa besithi bafuna ukukhohlwa izehlakalo abahlangane lazo bethembele kumdali ukuba uzobapha isineke sokwanelisa ukuphila ngomnyaka ka-2020. Unobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, uthi bekungelula kumuntu wonke weZimbabwe lonyaka.
Indlela ezoyenza ukuthi inodo yelizwe iphumele phambili izodinga ukuthi amaZimbabweans onke afake amakhanda ndawonye avumelane ukuthi i-economy esifunayo sonke yi-economy enjani uzodinga ukuthi sithole indlela yokuthi singayiya kanjani indlela yokubambana ngezomnotho singathi i-social contract ukuze sonke sibonisane ukuthi umnotho lo ungasebenza njani ukuze umuntu wonke athole laye indlela yokuthi adle lokho okufanelayo
Umfundisi Mthatha uthi bakhona abekade besenza imizamo yokudinga indlela zokuxazulula inkinga uZulu abhekane lazo ngo-2019 kanye lababukhangeleleyo njengamakholwa esiKristu eZimbabwe.
I-40 years yithi abakholwayo ineyinye significance ngoba 40 years abantwana baka-Israel bahamba enhlane sebephumile eGipita. Bengakangeni kuleyo promised land uNkulunkulu wayebenika yona lathi lapha eZimbabwe sesihambile 40 years sesiphume kule i-colonial period sahamba 40 years ukunye kuhambe kahle kodwa kulezinto eziningi ezingahambanga kahle abantu abaningi balahla ithemba lokuthi izinto zingalungi
umcebisi ngwenyanga osakhulayo oveza isifiso sokuba ngabe umumo uyaguquka ngo-2020 yena ke ukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba adinge abacebisi uqobo hathi labo abamtshelela eceleni njengalokho owakusenziwa ngesikhathi sombuso kamuyi umnumzana Robert Mugabe
okumele nje sikwenze eZimbabweans ukuthi umuntu onjengalowo upresident esilaye khathesi upresident Mnangagwa athole the best advisors in the country people abangasoze besabe ukumtshela iqiniso abantu abangasoze besabe ukumtshela ukuthi hayi lapha izinto ziyonakala nje kungenxa yalokhu lalokhyana lapha izinto zonakala nje kungenxa yalokhyana ngoba angaba lama advisors anjengakamgabe abemtshelele eceleni all because bona bafuna ube bentshontsha sizaba siyabuyela futhi khona phana sasikhona
wengeze ungwenya ethi lakwezombusazwe ufisa ukuba khona kwamabandla aphikisayo alakho ukufuqa uhulumende okhona ukuba alungisise okonakeleyo uZulu athole impilo engcono ngo-2020
yebo ikhona iMDC ikhona iMDC Alliance kodwa ayila phansi eyayilayo iMDC Alliance ngesikhathi uMorgan Tsvangirai ekhona so uma ngikukhangela mina ngibona ngani labo abezani PF kade siba relaxed ikubona bengafuni ukulungisa izinto lanxa zonakale kangaka ngoba bazitshela ukuthi hayi kuvele asila opposition asila abantu abangasitrethena akula abantu abangasithathela umbuso wethu lowo
unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uveze ukuthi umnyaka ka-2019 beunzima kakhulu uZulu lwezisebenzi sebesidla imbuya ngoluthi abantu sebengabathi imibuso yangemuva yayingcono kulokhona khathesi ngenxa yesimo kwezomnotho
indlela abantu abadubeka ngayo kwamanje yiye bangela ukuthi uzwe abantu besithi uMgabe wayengcono uSmith wayengcono ubani wayengcono ngokuthi phela abantu bakompare kumbe ukuthi balinganisa umbuso kumbe indlela abaphathwa ngayo okwamanje lezolo kodwa iqiniso ukuthi labo bantu sibili babengangcono angaza ke sithi umbuso kaSmith wawungcono njengoba wawukhetha ke abamnyama la abamhlophe
umoya uthi ulethemba lokuba u2020 uzokuba ngcono kulo 2019 kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Izisebenzi ziphathwa lucuku nje ingxenye okwedlula isikhathi ke esombuso wamakhiwa. Kumbe singathi ungani kwabanye abanengi ke kuyafanana ngokuba okwamanje ilungelo lesisebenzi loba nje iconstitution yelizwe isitsho ukuthi silelungelo. But i-enjoyment kumbe ukuthi silikholise hayi kuba lobunzima
uZulu uthi uyathandaza mihla ngemihla ngendlela ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu angenele kunkinga abhekane lazo ezibalisa ukuswelakala kwemali yakuleli leya kwamanye amazwe ukuqhubeka iphela amandla eyakuleli indlala ukuswelakala kwabodokotela ezibhedlela lezinye inkinga abaningi bafisa inguquko kusimo somnotho lesombusazwe inkokheli yanelise ukusebenzisana besithi isimo esikhona sesisenza kungasebenzeki kuhle okuyisimo esesikhona lasedale lephalamende ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
kunabanye abathandabuza ukuthi kuzaba lenguquko lonyaka kwezomnotho lendlela okubuswa ngayo ilizwe bathi bahlupheke kakhulu ngomnyaka ophelileyo okwenza belahle ithemba lokuthi kuza kuba lenguquko kwezomnotho lokunye elizweni kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF futhi abantu kumele babekezele njalo bazimisele ukuguqula isimo sabo usungula lingxoxo esilethulele ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
ibizo vele ngwalo ukuthi izizwe zikhiphe ngendlela efanele sifanele ukulinga nokhulumende nakufanele abe layo naleyana indlela belahlala ekhuluma ngayo sekuthi uma nxa kulendlela zokuthi kufakwa ama-irrigation endaweni ezinenginengi even emaplazi laphana mphathiswane kufakwa ama-irrigation ikakhulu lapho kulamadama abakhulu ubona yiyo indlela engenza ukuthi khona indawo leyisiphinenge kuyo ubona ngani yiyo indlela engenza ukuthi abantu bezifako bakhiphile baye phambili
sesilobaba ke umasuku ecingweni
umzerathi sizamile nje ukuthi indlekato sazithola nto esingake sayifanisa kakudala kodwa hhayi sisengesavuka sesikhona lapho kodwa kulo mesiko ngendlela esazivele ukuphila ngayo nakaphezulu yazi laphana sasingalali sijabula ngoba into zakhona zazikhona okwamanje sekuthenkulu ukuthi sivuke singakaphilileyo lathi sesinjenge kwi-2020
ye ubona ngazani pho kwini okungaguqulwa lo nyaka kwezinto abantu baphile ngcono
abantu bezimbabwe yasizikazimele zona ngifabo sibingamanzi asinika hhayi ukuthi singamelela lapho ababusayo ukuthi kumbekule nto abakasinikeza zona bayafana zimbila zantabanye nje kuphela njengoba ubone ngawo akulalitho lingamele
ke bamankomzulu mabamasuke sithi ubona ngani yena akulalutho luzaguquka lo nyaka pho abantu abangani bayathandabuza ukuthi kuzaguquka ungabatshela uthini ngokungenziwa ezimbabwe kwezethu guquke
ngiyakhayela kunjenje abantu batshelwa ngendaba yesinkwa ukuthi abenza ama-bakeries kunezigaba eziningi ezikulandelele ngathi lolo hlelo ziyaphila abantu sebephila omama sebepheka izinkwa bethengisa abantwana abasalandi sikukhangele koku luhlelo oluthi ngohulumente kodwa kwezinye indawo zathola ukuthi lolo hlelo abanye abantu baya belichothoza abalichothozayo babuyela emuva bagcina bekhala abalusekelayo balusekela bagcine labo sebebuntu labathuthukisa njengoba ngikhuluma ukuthi khona kunjenje kulezinto kulemihlelo kulama-irrigation kulezinto eziningi-ningi thina ngabe siyakulandelela ukuthi uhulumende uthe asenzeni lokhu sonke njengamazibabweni silandele khonoko ufuna uhulumende asisekele siyathuka sonke
ye siyakuzwa kodwa onku-ke nxa ukhuluma ngokupheka isinkwa lapha nxa sikhangela-ke izindlu zenziyana ezabunjwayo babankomo ukuthi ngeze kupheka isinkwa ungazani phela izindlu zokutshaya izitina uyabona abantu yikho becotwe
yeso
manje phela abantu khaya zalise babuyela kakhulu emuva Nkomo ukuthi vele sutshaye isupheka isigwa esasile nhlabathi yona abantu bayakhuluma la
esingakutsho ukuthi asomana basikhuluma ngohulumende okumasayisenzi ukuthi khona amanye amazwe ofana isikhathi khona lezi zinto ofana isisebenzise kuba nzima yitho ngendlela ukuthi thina sodwa amazibakwenzi ithina sikhale ikhona elizwe lesiyaliphiwa amasayisenzi kathi-ke nxa sesikhangela thina ukuthi ngokwethu esikukwanisayo okuncane esinakho yikho fani sikusebenzise siqale sime ngenhlabathi ngoba angaze ngisibone sinenhlabathi isinkwa zakhona ngendlela okubeka ngayo kodwa isiqiniso elikhonayo ukuthi ama-ozen aluswa amabhekazi lawa asimnandi kakhulu.
Laba ngabanye abalandeli bomsakazo we-Studio 7 abakhulume loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulele ebulenjini bokuxhumana kukhasi le-VOA Ndebele. umculo othi kumika kwamela sile temba liukholisile luzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singake hlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamuhla. Iningi labantu kobulawayo lithi le themba lokuthi izifiso zabo zomnyaka omutsha ka-2020 zizafezeka. Uhulumende ubika isithu uzayingezelela uncedo lokudla le mali oluthola ngabaswelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.